Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nenyanzvi mune zvemutemo dziri kuti kunonoka kuburiswa kwegwara richange richiteverwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe paurongwa hwemari munyika kana kuti monetary policy statement hakusi pamutemo uye kunokanganisa zvakawanda munyaya dzeupfumi. Nyanzvi idzi dzinoti chikamu 46 chemutemo weReserve Bank of Zimbabwe Act chinosungira gavhuna webhanga guru renyika kuti aburitse gwaro regwara richateverwa nebhanga guru kaviri pagore muna chikumi nemuna zvita gore roga roga, asi iye zvino watove mwedzi wetatu pasina chati chabuda. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vanoti zviri kuitwa nebhanga guru kutyora mutemo nekuti gwaro remari rinofanirwa kubuda nenguva yarinofanirwa kuburiswa.
Zvinoita kuti vanhu vashaye kuziva kuti nyika iri kuinda kupi, zvikuru sei panyaya yemari, nekuti ndo nyaya iri kunyaya kunetsa. Zimbabwe dollar riri kudonha mazuva ose, zvinobva zvashayisa vanhu kuti vangaronga sei, saka izvi hazviiti.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kunyange hazvo mutemo weReserve Bank Act uine nguva yakatarwa, vanoti zvagara zvichiitika kuti gwara remari iri rinononoka kuburiswa makore akawanda.
Saka kunonoka kuburiswa kwemonetary policy statement kunoita kuti muekonomy market muve nekusagadzikana, muve nemauncertainties.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti
kunonoka kwekubuda kwemonetary policy statement yatakatarisira iyi zvine chekuita nemamiriro eekonomy. Hazvibatsiri kuti vamhanye kuburitsa statement vasati vaongorora mamiriro eekonomy yacho, nekuti zvavanogona kunge vachianalyza zvemonetary policy zvinogona kuita overtaken by events 2 days after, nokuti nyaya exchange rate nenyaya yemaprices iri kuchinja-chinja.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti havaonese kunge gwaro remonetary policy iri ranonoka.
Gavhana vaishingirwa kuti vanga vapa minister of finance monetary policy statement, but izvozvo zvinenge zvakatoitwa. Saka chiripo ndechekuti vamukiringiwe paminister of finance vanenge vachimbotarisawo monetary policy yacho.
Nyanzvi mune zvemutemo uye vaimbovemiriri weMount Pleasant muparamende Muzvare Fadzai Mahere vakanyorawo svondo rapera padandemutande reX iro raimbonzi Twitter, vachiti kunonoka kuburiswa kwegwaro iri kuri kunze kwemutemo. Vakati gurukota rezvemari harina masimba ekuwedzera nguva yekushanda kwemonetary policy kudarika mwedzi mitanhatu inobvumidzwa pamutemo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube kana gavhuna veRBZ vaJohn Mangudya, sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa.